makati zenyu mko majonga ndinotenda kupinda pachirongwa chenyu makati zenyu vatereri zvemiziki ndo zvedu zvimwe zvese isekondari asi semufunzo wamafunza indakatanga as a teacher kuzimbabwe primary school trained teacher uye ndakatoita degree zekare ndichiri kuzimbabwe ndokuzoya kuno ndokusweta chekare primary school teacher ndikaita employability tutor ndikatoita lecturer ndokuzoitawo mental health nursing ndiri munhu akafunda zvokutosvikawo kuphd level saka pandiri kuita mental health nursing ndiri kuzviita with the aim yekudzokera again kunoticha kuyunivhesiti ndaakushanda mudivi rezveutano ndichibva kueducation kwandakanga ndiri semunhu anongofarira kugara achichinja chinjawo zvake ndingati ndo zvandinoita ndiri kuno kuuk tinoita zvinhu zvakasiyana siyana kana mamwe mabasa munofunga kuti akazvidzika takatombotangawo nawo
mukoma Louis mataura mabasa akawanda amunoita asi tiri kuona kuti makawandira kumimhanzi chii chinokukwezvai zvakanyanya kuti munge muri kumimhanzi
maita sei mubvudzo wakanaka inini ndine passion panyaya dzezvemumhanzi izvi chinhu chiri mandiri ndinonyanya kuda kuparidza saka mukuparidza kwandinoita dzimwe nguva ndinopedzisira ndaakunzwa kuda kuimba togoti kana kuti ndozvitaura ndozviimba ndoshedzera whatever way yandingaite kuti shoko ramwari ripinde muvanhu saka ini tenge iri some form of preaching saka zvinondiita kuti ndide kuramba ndichishandira mwari saka ndozvakabva zvatoita kuti chinhu chacho chinyanye kukura mandiri of course ndinombozoimba dzimbo dzaakasiyanawo sekuti dzerudo kana kuti ndafunga kwedu kuzimbabwe tamakambori dzalast time kana kutiwo vana anabhera nezvemudiwa wangu zvinhu zvatinongoitawo nekuti handingatadziwo zverudo
saka mimhanzi yenyu iri kutambirwa sei mukoma Louis
ini ndiri munhu anoda kutenda mwari zvakanyanya mukoma Jonga mimhanzi yangu iri kugashirwa zvakanyanyisa kuno zvese nekuzimbabwe I think mukaenda kuzimbabwe mukabvunza vanhu vatatu vega vega hapashaika anoziva Louis Ngara crowd music yangu yatopambira zvakanyanya kumaredhiyo ndenge ndichingonyanya kuridzwa pamatv pese vanhu vazhinji mumagroups mese ndakapinda pinda magroups akasiyana siyana ndinotaura nevanhu iye handidadire vanhu ndinowirirana nevanhu ndichidzwanana navo ndichidayira kuzvichemo zvavo muno music yangu yakanyanyisa kuzivikanwa mudiaspora pandakaridza song inonzi ndafunga kwedu kuzimbabwe yakapa vanhu marozi memories about home saka zvakabva zvabatsira kuti music yangu inyanye kuzivikanwa nekudiwa home and away kunyanya patakazoita vana masongs akaita saana ndisiye ndisiye regai zvikurirane zvakabva zvatonyanya kunakidza and now taakuita masongs ekuti tichanotongwaya kanoye kari kunakidza vechidiki zvese nevechikuru
muneva muri kubatsirawo here mubasa renyu irori remimhanzi
ini ndabatsira vanhu vakatowandisa zvikuru ndinotobatsira vaimbi kuti varekodhe nemari yekurekodha kune vamwe ndakatovabatsira ife achitove maalbums ese kune vamwe zvinhu mari yekugadzira mavhidhios chinhu chandakaita kwenguva refu zvokuti ndakatombodedhiketa nguva yangu zhinji nepfuma yangu kubatsira vamwe at the expense of my own music asi ezvinoizvi ndaakushandawo futi mage yanguwo ndakabatsira zvakanyanya takatombozama tumwe tumaprojects kunyanya negroupu rezimbabwe gospel artists whereby taitopa vaimbi kamari kekutanga kabhizinesi kana vaita zvo zvavanoita vanotidzosera hafu ivo vosarawo nehafu topowo mumwe towedzera toramba tichidaro tichivadaro vakasiyana siyana zvinove zvinhu zvakabatsira kwazvo saka ndinongowanikwa kuchibatsirana nevamwe hapana chazvakanakira kudya wega ukadya wega kana kuti ukazviunganidzira kana mabhanzi ako achinge azara mwari vanogona kuti you fool you are going to die tonight
ndidi kudzaka ko vamwe vasingaite zvemimhanzi munobatsirawo zvakare here
ini ndichishanda negroupu rangu rinonzi Louis Ngara fun group ratinoti LNFG tinobatsira zvakanyanya tine nguva yekuti tinotomboita scout kutsvaga vanhu vanenge vachinyanya kutambudzika tichivabatsira sokuti totongogadzira kana kutoti toti acertain amount kumunhu acertain amount kumunhu dzimwe nguva futi ndikoshanda nevanhu vanenge vakaremara vanenge vaine utera hwakasiyana siyana tinovatsigira zvakanyanya mugrupu medu muno tunyanya kuya vanhu vakadaro nekuti tinoshanda pamwe chete navo tichibatsirana navo chinove chinhu chakanaka pamberi pamwari nguva zhinji vanhu vemugrupu mangu vanonditsigira zvakanyanyisa uye ndoda kutenda nemaresources avo nekuti haasingori maresources angu chete nekuti vanhu vemugrupu vakatohasira kumweya wacho wekubatsira saka tinongobatsira tese takawanda ndo zvatiri kuita mukoma jonga uye tiri kungoitira zimbabwe yese kwakasiyana siyana hatingoitira nzvimbo imwe chete
tinonzwa vaimbi vakawanda vachichema nenyaya yekubirwa mimhanzi yavo inganzi pachirungu pirates imi muri kuibatawo sei dambudziko iri
pirates iyoyo yacho iri kutoitwa inotondibatsira ndo inotoita kuti music yangu iende mberi zvokuti dai kuide vanoda kutoba music yangu vachiita zvavanoda nayo ngavaite nekuti ndiri kuimbira mwari kunyaga saka anenge aba basa rikapinda muvanhu basa ramwari rafamba
tinonzwa vamwe vachiti kusina mai hakuendwe imiwo matambudziko apa amuri kusanganawo nawo kwamugere ikoko
dambudziko guru ratinonyanya kusangana naro ngatitangei nemusic ndeyekuti kana tichirekodha tiri mudiaspora hatisi kurekodha tiri kumusha kwedu kuna amai nababa kwatinoziva tikaenda apa tinonowana chakati tikaenda apa tinonowana chakati tinowana producer mhingi tiri kurekodha tiri munyika yekuti kana vachitoridza vanoridzo zvavo zvechirungu saka tinozopedzisira taakuenda tichida kunobatana nemaproducers ari kuzimbabwe nekuti we find it a bit difficult kuti tiiwane mashandiro atingaite pamwe chete nevanhu vanenge vari kunoku vasiri kunyatsokunzwisisa zvacho zvatinenge tichida seu tinoitawo matambudziko ekusarurwawo for example kumabasa asi kusina mai hakuendwe kusiri kwako hakuzi kwako asi tiri kurarama zvakadaro
saka mune chikwata chamunoimba nacho here
ini ndinoimba nevaimbi vakasiyana siyana ndiri munhu anofarira kushanda nevamwe ndinofarira working together tichigara pamwe chete tichishanda pamwe chete tichibata tose kutotangana tau mudzimai wangu muimbi saka ndotoshanda nemuimbi ndoimba nemuimbi mainini vandinoshanda navo rodha muimbi zvekare zvenu ndinoimba nevaimbi vakasiyana siyana ndinomboimba navana forget kuweyo ndinomboimba navana tinache mupamba washe ndinoimba vana kudzi ndinoimba nevaimbi vakaita sana vana ngolomi ndinoimba vakasiyana siyana ndangogara muimbi wese anenge achingogona kuita basa kuzimbabwe ndinongoimba naye tashanda nevakasiyana siyana
ko vanoda kukubatai vanokubatai sei
luwitsingara 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 luwe luwe kune vanenge vachida kundibata makatsununguka anytime ndinodera kana mukanditekstira ndinotekista back chero ukatadza kukuderai musi wamandifonera ndinowana nguva yandinotokufonerai chete my phone number is +44 UK 78 599 0108 tsvagaiwo music yangu kuyoutube Louis and Taungara Musicians paFacebook munongoya muchinditsvaga Louis Ngara zvese nekupeji kwangu ingori Louis Ngara pese pese kana kutwitter Louis Ngara bye.